Ndingatange papi. Last week maivakanga vachi pa kubasa ndobva ndavafonera ndakati ko mai muri sei vakati ndongonzwa kuneta ndobva ndazovafonera the next day ndichiti ko mai makunzwa sei ndobva ndaudzwa nasisi wangu kuti mama vanga vakarara zuva rose she never does that ndakamboona vachidaro ndobva zvanzi vane fever vane temperature but varikungonzwa kuneta then the next day yakauya chakanzi mai vachiri vakungonzwa kuneta but now havasi kugona kumwa mvura havasi kugona kudya ndobva tambomira mira few hours ndobva tati ngatifonere ambulance iyo yauzovatora ambulance yakauya yauzovatora ndobva pavasvika muhospitara kuchipatara ndobva taudzwa nadoctors kuti vane coronavirus
Muchinge manzwa kudaro iwe semwana wakanzwa sei?
Zvanga zvichirwadza. Zvanga zvichirwadza handisi kuda kunyeperai. Nokuti tanga takunzwa manews reports achingobuda achitaura mastatistics of vanhu vari kufa necorona.
Saka zvakafamba sei kuchipatara?
Kuchipatara vakagara ikoko 1-2 days. Zvichingonzi havari kungonzwa kuneta tavaisa padrip but matest ari kubuda ari havazi too severe ndobva second day ndobva zvanzi vatanga kukosora havasi kugona kufema vaiswa paventilator but because hapana treatment necoronavirus only thing zvavanogona kuita madoctor is kuisa paventilator saka isusu tanga takutomirira tichiti okay saka we just have to wait a few days kuti malungs amai ahile and then can I heal vachabviswa paventilator and vachauya kumba ndobva kwaita the next day zvichinzi vachiri paventilator tirongoti malungs avo ahile zviri kunetsa ndobva tazofonerwa later in the afternoon kuzvinhu zvanzi mai vashaya ndobva zvanzi nesi angaenda kunovatora mablood samples and whilst taking my blood samples hamene zvaitika suddenly you know she was gone her BP and the oxygen levels akangodropa ndobva vashaya
mai vaiita basa rei uyezve imi munofungidzira kuti chirwere ichi vangange vakachiwana kupi
zvinooma kunyatsotaura kuti vakachiwana kupi but tinofunga kuti vakachiwana kuchibasa nekuti kubasa kwavo vanga vari nurse and vanga vachibatana nevanhu vakawanda vanorwara vanga vasina protective gear magloves kana chii vari kubasa vanogona vakachibata ikoko